Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 8, 2024.
Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti haachaende kumusangano uri kukokerwa neSADC achinyunyuta nenyaya yekuti
vakawanda
tina kukopera kuti tiende tichino ita hurukuro tichinogara matare. Vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira.
Vakawanda vanoti kutumira mota dzemauto nemapurisa mumigwagwa yemadhorobha akawanda kuda kuvatyisidzira kuti vasatsutsumwe nekutongwa nedemo.
Vakawanda munyika vanotiwo vari kubatsirwa zvikuru nezvirongwa zveAmerica ichishanda neWFP, vamwe vavo vachiti
kuri kutengesa huku hatisi kumboshaya mabhai kutakishop. Tikange taona kuti takishop yedu yachidzikirei mukando uriko tobva tanokwereta mari kumukando.
Vamanye veZimbabwe vaviri vopinda mumakwikwi e200 meters akatarisirwa nevakawanda pasi rose.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinomirira masangano akazvimirira oga makumi masere rinoti harisi kuzoenda kumusangano weSADC Non-State Actors Engagement Meeting uri kuitirwa kuRainbow Towers kutanga musi wemuvhuro svondo rinouya. Sangano iri rinoti riri kutsutsumwa nekuitwa kafiramberi kwevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika nevanopikisa zvinonzi zviri kuitwa nevasori nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanenge vachiti vatyorerwa kodzero dzavo vanofanira kumhanyara.
Anenge aine chichemo chaainacho chaanoti handina kubata zvakanaka nemapurisa ngaauye. Ini ndinokuvimbisa Commissioner General vanochitambira vechiongorora. Asi chinozongotieka varizhinji nenge zvoona pavhiti vhiti pasocial media munhu achitaura kuti ndazvoitira zvakati nganani zvakati uya utaure nesemapurisa eZimbabwe Republic Police. Tinoona kuti nyaya iyi yakamira sei, ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyepa.
Mashoko emutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari muHarare. Asi tabatawo mutauriri we hatina kukwanisa kubata mukuru weSADC vaElias Magosi sezvo vanzi vanga vakabatikana. Asi tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo.
Isusu seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition hatizi kubata nawo nevamwe gore rino kuenda kumusangano weSADC Non-State Actors Forum.
Nechikonzero chei?
Taona zvisina kukodzera kuti tiende tichinoita hurukuro tichinogara matare. Vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira.
Mungapa muenzaniso here?
Mungarangarira kuti tine maactivists ECCC vanokwana kuita ivo 78 vakasungwa zvisiri pamurawo. Zvakare vari kunyimwa kodzero yavo yekuti vange vachiwana muripo wekuti vabude kunze watingati pachirungu bheo. Tine zvakare vamwewo vakabva mukusungwa chizvino zvino chino vari munzira yekuenda kumusangano kuVictoria Falls vanosanganisira Samuel Gwenzi namatai Kwekweza Musimudzi Moyo nevamwewo. Saka tikaona kuti izvi hazvina tendero yekuti tiende kunofara nevamwe tichiti tiri kugadzirisa zvemagariro akanaka evanhu, asi iwo magariro akanaka acho asipo.
Asi kavamwe vanoti vakumalo uyu ndiwo mukana wamaikwanisa kushandisa kuti mutaure nhunha dzenyu kune vesadhaka.
Isu hatina kuona zvakadaro nekuti tiri kuona isusu kuti kuungana kwedu kana kusaungana kwedu hakunisi kuti vari kuuya vauye. Tine zvizhinji zvatakabvira tichinyorera nekutaura neutungamiri hwesadhaki kana kuti hwedzimwe nyika dzatinoshandidzana nazo dzakatikomberedza, zvinosanganisira kubirirwa kwakaita Saruto, zvinova izvo zvakatoburikawo pachena neogani omutroika yesadhaki iyoyo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelasa Khumalo vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuti riri kutaura nehurumende nenyaya yekuitwa kafira mberi kwakaitwa munyori mukuru wesangano revarairidzi reAtuz vaRobson Chere. Vachere nevamwe vatatu vakapambwa mundege panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavanonzi vakabva varoverwa nevanofungidzirwa kuti vasori vasati vaendeswa kuHarare Central Police Station. Sangano guru rinomirira vashandi pasi rose reInternational Trade Union Confederation ranyorawo tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi richitsutsumwa nenyaya yekumbunyikidzwa kwarinoti kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa munyika. Sangano iri rati Zimbabwe iri kutyora zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvakaita Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights nechimwe chibvumirano chayakanyorerana neAfrican Charter on Human and People's Rights.
Mumwe wevanhu vari kubatsirwa nezvirongwa izvi ndavatendai Chitau, avo vanogara mumusha wedombo ramwari kuEpworth uyo uri kumabvazuva kwakadziva kuchamhembe kweguta reHarare. VaChitau vanoti vaimborarama nekupiwa chikafu panguva yenzara, asi pari zvino vave kuzvitengera chikafu zvichitevera chirongwa chekurima howa chavakatanga vachiwana rutsigiro kubva kuWFP ichitsigirwa nemari inobva kubazi reAmerica rinobatsira pasi rose reUnited States Agency for International Aid, USAID.
Vana vari kudya isitopfeka, vanoenda zvikoro, vana vedu vari kuenda tichikwasa kuafoda.
VaChitau vanotiwo kubva pachirongwa chavo chekurima nekutengesa howa vakakwanisawo kutanga bhizimisi rekutengesa gasi rekubikisa pamwe nemusika wekutengesa murivo nezvimwe. Mumwe mugari wekwaJacha kuEpworth kwekare vaGeorge Baskoro vanoti havachatambira chikafu zvichitevera bhizimisi rekupfuya huku ravakatanga senzira yekuti mumba mavo musagare muine nzara.
Pane zvawana kuchikoro takukwanisa kubhadharirawo wana kuchikoro ni kana kudyawo chikafu panapa.
Mudzimai wavo amai Nyarai Bhaskoro vanotiwo zvange zvakaoma kugara vachimira mumutsetse wekupiwa chikafu, vachiti vakatokwanisa kuvhura tuckshop kubva pachirongwa chekupfuya huku chavakatanga chichitsigirwa neUSAID.
Kuri kutengesa huku hatisi kumboshaya mabhaya kutuckshop. Tikange taona kuti tuckshop yedu yachidzikirei, mukando uriko, tobva tanokwereta mari kumukando zvekuti zvezvi zvindakatono kwereta imwe 258. Tiri kutosimuka, mhuri yangu iri kudyawo zvainoda, iri kudyawo mazai, chikafu chine hutano.
Mutauri weWFP muZimbabwe vaChristopher Charamba vanoti zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vazviriritire zviri kubatsira chaizvo zvekuti vanhu vakawanda munyika vave kukwanisa kuzvitengera chikafu. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti varambe vachiwana rutsigiro rwemari inobva kuUSAID kuitira kuti vabatsire vakawanda munyika yese.
Vamwe vai vainge vachitadza kuwana mari yekutenga chikafu mumba, iye zvinezvi vaakuwana chikafu chekuti vakwanise kudya katatu pazuva. Vana vari kuendawo kuchikoro. Saka isusu seWorld Food Program tiri kuona zvichinyatsokubatsira vanhu.
Munandira, USAID yakapa WFP mari inodarika mamiriyoni 10 nerimwe madhora ekuAmerica yekupa vanhu chikafu mumatunhu mana kubva munandira kusvika muna kurume. Mari iyi yakauya pamusoro peimwe mari inodarika mamiriyoni 24 emadhora yainge yatopiwa kupiwa kuZimbabwe neUSAID. Mumiriri weAmerica muTrump Zimbabwe amai Pamela M. Tremont vanoti nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe uye gore rino iri kuwedzera rubatsiro panyaya dzechikafu.
This funding, including $39 million of new money, will address short-term.
Mari iyi kusanganisira 39 miliyoni yatawedzera ichabatsira panguva ino yenzara uye kuti pave nenzira dzekurima dzinoita kuti vanhu vawane chikafu chinokwana.
Nyanzvi munyaya dzechikafu dzinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro muZimbabwe kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Nyanzvi idzi dzinotiwo dambudziko rechikafu riri kuwedzera nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze zvekuti nyika dzakawanda kuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nedambudziko iri. Kunze kwekupa vanhu chikafu, masangano eUSAID neWFP anotsigirawo zvirongwa zvekurima mbeu dzinokurumidza kuibva mumwaka yekushaya mvura yakakwana, kuchengeta huku, tsuro nekurima muriwo nehowa. Nyanzvi munyaya dzebudiriro vachishanda nesangano reActionAid vaJoy Mabhenge vanoti rubatsiro rweAmerica rwakakosha nekuti runoita kuti vanhu vawane chikafu panguva ino yenzara.
Zvinotoita kuti vazhinji vanenge vari parumananzombe, vazhinji vanenge vasingakwanisi kuwana chikafu chinovakwanira vange vachibatsirwa naivava vana America, naivava vana Britain, naivava vana WS.
Mumwe mushandi mukuru mubazi rekuchengetwa zvakanaka kwevanhu vaClifford Matorera vanoti hurumende inotenda rubatsiro kubva kunyika nemasangano ekunze. Kubva muna 1980 America yapa Zimbabwe rubatsiro runokosha mabhiriyoni mashanu emadhora US $5 billion munyaya dzeutano, dzidzo, budiriro uye mari inodarika mabhiriyoni maviri emari iyi yakashandiswa pakuwanisa vanhu chikafu. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Tine urombo vateereri, iyo yanga iri nyaya yatapuwa naGodwin Mangudya achitarisa nyaya yerubatsiro rikupuwa vanhu vemuZimbabwe nehurumende yeAmerica ichishanda nesangano reWorld Food Program.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuKenya akanda hutsi hunokachidza kuvanhu vange vachiratidzira muguta guru renyika iyi reNairobi, apo mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto vange vachitoresa mhiko dare ravo remakurukota idzva. Vanhu ava vari kuratidzira vachiti vaRuto vanofanira kusiya basa kunyangwe vakavandudza dare remakurukota nekubvisa mitero yakapa kuti vanhu vatange kuratidzira.
Muzuva rechitatu nhasi mauto eRussia neUkraine anonzi ari kurwisana zvinotyisa mudunhu reRussia reKerch. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vati aka ndike kutanga mauto eUkraine achipinda akawanda munyika yavo. Russia inoti iri kurwisawo zvakasimba mamwe mauto emuUkraine ari kurwisa achibva kudunhu reSumi. Ukraine haina zvayataura nezvekurwisana uku.
Hurumende inonzi yaisa mauto nemapurisa munzvimbo dzinosanganisira Chinoi, Chitungwiza, Harare neMutare. Izvo zvinonzi nevamwe zviri kuisa kutya mune veruzhinji uye kuratidza sekunge iye hurumende iri kutyawo. Izvi zviri kuitwa pamberi pemusangano weSADC waonawo vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachisungwa. Asi bepanaure News Day rinoti mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakati kuiswa kwemapurisa mune dzimwe nzvimbo zvinhu zvagara zvichiitwa uye vanogona kuwedzerwa kana zvichionekwa zvakakodzera. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pemusangano weSADC, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatawanda dzokora. Pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nezviri kuitwa nehurumende izvi.
Ndiri kuitika izvi kugadzirira kuti vaenzi vasvike nyika ine runyararo. Nyika yese ine mvumo yekutumira mauto kana mapurisa kuti achengetedze runyararo nekuti tiri kuziva kuti kune vanhu nhubu naradada ruda kunyangadza vaenzi vari kuuya kuzoita musangano vatoti SADC summit nekugadza Zimbabwe kuti ive mubati wechigaro cheSADC. Saka zviri kuitika izvi hakusi kudzvinyirira vanhu, uyezve vanhu vari kusungwa havasi kusungirwa pasina. Vanhu vanenge vapara mhaka. Mutemo hausendekwe nekuti paita vaenzi. Mutemo unongoshanda kunyange muenzi aripo kana asipo. Ukatyora mutemo hazvina basa kana kutyora nguvai unosungwa. Saka vanhu vanogara vatoudzwa kare kuti aiwa mutemo uriko kuti vanhu vasazoita mhirizhonga. Iko zvine zvinyika dzese dzatiri kutarisa nezvadzo dziri kuita mhirizhonga. Kune mhirizhonga kuno kuBritain, kune mhirizhonga kuNigeria. Saka tinofanira kugadzirisisa kuona kuti vaenzi vedu pavanouya kuno vanenge vakachengetedzeka sehurumende yeZimbabwe. Saka zviri kuitika izvi vanhu vangangotema-tema havo, asi zvinofanira kuitwa kana kuwedzerwa runa kana rushanu kuti nyika yedu ive nyika ine runyararo.
Wadzokora, tipeiwo tinzwe manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza uye zviri kuitika munyika kusungwa kuri kuitwa vanhu.
Vamunangagwa neZANU PF vari kugadzirira hondo nevanhu vavo, vari kuita zvehondo nemacitizens. Ndozvinongoratidza kuti ihurumende isingashande nevanhu, isingadiwe nevanhu uye isingade vanhu. Nekuti kana uchida vanhu unoteerera zviri kudiwa nevanhu, wogoita zviri kudiwa nevanhu. Nekuti kana wakaiswa nevanhu ndozvaunofanira kunge uchiita. Tiri kuona isu mapurisa aiswa, masoja aiswa, achiisirwei mumugwagwa, achiisirwei munogara vanhu. Tiri kuona ZANU PF, tiri kuona vamunangagwa vari kuratidza kuvhunduka. Hanzi kuvhunduka chatikwatara, hungoine katurikwa. Vari kuzviziva kuti vari kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Unotoona kuti kupusa, nekuti dai vanga vari vakangwara vane njere, vairegedza vanhu vachiratidzira, vachiita zvavanoda, ivo vongochengetedza runyararo. Zvino nekupusa kwavo nekusaziya kwavo, vachifurirwa nevanhu vakaita sana Mavhaza ava, maadvisor avo, vari kurova vanhu, vari kumbunyikidza vanhu, vari kukanda vanhu mumajeri vasina mhosva. SADC yacho iri kuzviona. Muchaona zvichaitika pamberi ipapa. Vamwe vakuru vacharegedza kuuya kuSADC kwacho ikoko. Isu semaZimbabwe, semacitizens, totokurudzira kuti veSADC vacho vasachatouya.
Dr. Mavhaza, munoti
ragara riri donzvo revanopikisa vevana dzokora ava nenhunzvatunzva kuti sangano reSADC risaenderere mberi muZimbabwe. Vakatoedza nepavanogona kutokumbira dzimwe nyika kuti dai mashandura nzvimbo yekuitira musangano waitirwa kure neZimbabwe. Apa tinoshamisika kuti ukaona munhu anoita ruvengo nenyika yake kusvika pakuti haadi kuona ichibudirira kana ichitambira vaenzi. Kune zvizhinji zvinoitika baba Jonga kana pachitwa misangano yakaita seSADC kana yatingati maregional or international meeting summit mukati menyika. Zvinobatsira vana veZimbabwe mumwe nemumwe, zvozobatsira kuti nyika yacho yese inosimudzirwa.
Vadzokora,
munoona vanhu vakaita sana Mavhaza vanotaura zvekugodzekwa tsuro. Hapana zvinenge zviine musoro zvinenge zvichitaurwa. Kungotaura kwemunhu ari kuita dumbu rekudya mari yevanhu, yekudya mari yeZANU PF. Saka aritori pabasa zvavari kuita izvi.
VaMavhaza, takanzwa World Council of Churches ichikurudzira hurumende kuti isunungure vanhu vese vari kusungwa vachinzwa rutyoro rwakodzero dzavo. Tingaona zvichiitika here izvi?
Kungokurudzira hako, asi hurumende haingoburitsa vanhu. Hurumende inomirira kuti vanhu vaburitswe nedare, nekuti havana kusungwa nehurumende. Dare ndo rinoongorora kuti tokuburitsa here kana tomboregedza kuburitsa.
Vadzokora, tingaona here hurumende ichiteerera zvirikukurudzirwa neWCC?
Yagara iri hurumende isingateerere, haiteerere vanhu vayo, haiteerere vanhu vanotaura zvakanaka. Saka handione vachiteerera, asi ndinongoramba ndichikurudzira vana veZimbabwe kuti ngavashandise kodzero dzavo, kodzero dzinovabvumira kuratidzira, dzinovabvumira kunyora nekutaura zviri pabumbiro remutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda zvokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 ari muno muWashington DC.
Kuchaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica kuri kuenderera mberi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nemutevedzeri wavo vaTim Walz nasi vari kuMichigan vozoenda kune rimwe dunhu rakakosha reArizona. Vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vati vachaita musangano nevatori venhau nasi kumba kwavo kuFlorida.
Mapato maviri aya akanzura mimwe musangano yaanga achifanira kuita kuNorth Carolina uko kwaita dambudziko remafashamu emvura nedutu mpengo remhepo kana kuti Tropical Storm Debby. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Mai Kamala Harris kudoma kwavaita Governor Tim Walz vokuMinnesota kuti vange vari vice wavo zvinoratidza kuti zvasumudza chaizvo kukambena kwamademokrats nokuti tinoona isu kuti tikatarisa mari dzinobva kumadhona kuti ishandiswe kukambena kwamai Harris yati wandei zvekare nokuda kweconfidence iri kuita vanhu vomuAmerica naavo vane mari kuti ava ndivo vanhu vachange vachizofanira kuhwina muna November.
Titarisewo mafambiro ari kuita chikwata chekwaTrump. Tiri kuona JD Vance vari kutenderera onekwavo.
VaTrump vonawo vakadoma vaSenator JD Vance vokuOhio vunoku vari kumhanya-mhanya nechekare vachinge vaJD Vance vachishora Governor Tim Walz kuti iwo wakabuda muchisoja papadhuze nokuti vachindodeployiwa kuIraq. Asi ivo vaJD Vance vanenge vakapedzawo makore mana chete vari muchisoja ava Governor Tim Walz vakapedza makore 24 vachiti aiwa handizvo. Saka vanenge vatanga kupomerana zvakasiyana-siyana zvinoita kunge kuda kuchenjedza vanhu kuti uyu musamuvhotera haana kunge aine chido chokushandira nyika mhiri kwamakungwa. Asi handizvo chokwadi chichazongobuda pachena mberi kune inda uko.
Ivo vaVance navaWalz vari kuunzawo shanduko yakadini mukutsvaka rutsigiro rwemapato avo.
Kukambena kwaamai Kamala Harris kwasimbiswa chaizvo nokudoma kwavaita Governor Tim Walz zvinozoita izvo kuti kuna vaTrump uko vaitaura zvakawanda kuti utano hwavaJoe Biden, zera ravaJoe Biden, vaJoe Biden pavazo buda vasiya vaTrump vava ivo harahwa kana kuti munhu mukuru pahistori yeAmerica yekukambena zvachose. Saka vozoti kudii, ndo zvimwe zvandinoona zvinoita kuti kukambena kwavaTrump kunge kuchazodzakira nokuti vanhu vachati makore avaTrump iwo 78 pavanozopedza kutonga vakahwina vanenge voitawo savaJoe Biden vasuduruka. Vadii kusudurukawo vaTrump somunhu wakambotonga.
Avo vanga tine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare. Na Ivan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri kuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zviri kuitwa namunanga gwa izvi zvinosiririsa ende zvinorwadza kuvana veZimbabwe. Mashungurudziro avari kuita mhuri yeZimbabwe vachibata uno vavharira vachinovaita kafira mberi hazvisi zvinhu zvine chimiro zvaari kuita.
VaStudio 7 makadi henyu. Isu tibvunzirei vamunangagwa kuti koma hamadhi tenga anobudisirwa povho here dzisina pfuti dzisina zvombo. Ungabudisa zvombo zvehondo kubudisira vanhu kurwa nenyika kurwa navanhu ndo zvinotaridza zvega kuti vamunangagwa havana kuhwina, vamunangagwa havana kuvhoterwa. Izvozvo chete chete zvamuri kuona izvozvo kuita agenesti navanhu, hondo navanhu. ZANU PF yaitireko hondo navanhu kana yakahwina? Iri kuzviziva kuti haina kuhwina. Nyika haina zvipatara, haina mushonga, haina chii. Iko zvino izvo habhizi kusunga vanhu vashungurudza vanhu kuti vataurire chokwadi.
Atenda baba chinogurei baba wewanhu.
akandiona zvokuti vamwe vanhu vari kutadza kuunderstanda vava understande zvakakwana. Ichi chigaro chesadhaki ichike hatisi chokuvhoterwa kana kuti chokuti panoitwa sei. Apa majuti ijuti rezimbabwe pari zvino. Zimbabwe imbobataiwo chigaro chesadhaki. Izvi chero mwana kuti Munangagwa haakwanisi kutunga ungabatinga tibatira ipo pototsvaga mumwe anokwanisa kutibatira.
Taita dambudziko nokuda kwerule of law nokuda kwemeeting iri kuda kuitwa yesadhaki. Sadhaki isi takamboita chogamu meeting muno neimwe meeting yakanga yakakosha panguva yapuresident Mugabe. Zvizviro kwazvo hapana zvinhu zvakamboitwa zvizvi zvekuti vanhu vanorohwa, vanhu vanodini. Yaitotisa meeting dzaityisa dzaitoremekedzwa. Nhasi sadhaki inongopuhwa chairmanship for one year. Yakangofanana inotodarikwa kukosha nousabhuku kana kukosha neuchifi.
Nelson Mandela akasvire munyika make nokuti aisimudzire zveutano, education, kuindustry kwese, uye aitenda ruzhinji kuti takarwire nyika. Anga asikati ndakarwire nyika. Mobhutu echipinda umwe aita kumu Zaire akaba siku nesikati akapfuma maybe 10 times kupfuure nyika yake. Asi akazoshure ine foreign land akureme 11 kg noupfumi hwaanga vaba ihwohwo hapana yachisikaperi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevatereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera.
Vamhanyi vaviri vemuZimbabwe, Makanaka Ishe Charamba naTapiwa Nashe Makarao, vanogona kupinda munhoroondo yemaOlympics vakatora menduru yegoridhe nhasi mumakwikwi e200 meters kuParis. Hapana chizvarwa chemuAfrica chatichatora menduru yegoridhe mumakwikwi aya kubva zvaatanga muna 1900. Mukuzeya nyaya iyi tabata vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumaOlympics varingisai Mapondera.
MaOlympics ari kufadza Zimbabwe chose inoti nezvana asi chete asi kuti kuva kwatakauya kuno nemaathletes edu 7 vanga vari kunoko. Nhasi chiri kuitika ndechekuti tinenge tine mafinals e200 meter sprint upo tina Charamba naMakarao vanova vakakwanisa kupinda mufinal kana vake kutanga muZimbabwe kuti tine 2 maathletes vanopinda mufinal yemaOlympics panguva imwe chete muSemri.
Imomo team Zimbabwe iri kunzwa sei pari zvino makamirira kuti vaviri ava vawanikwewo vachimhanya pa200 meters apa?
Timu yese seri zvingotaura ruzhinji rweZimbabwe iri kufara chaizvo pari zvino titori mubishire kuti tinge tichibuda kuenda kustadium kunohokera vakoma nava vachimanya. Saka tiri kufara chaizvo nezvavaita izvi kusvika kwavaita ipapa mufinari. Tiri kungoenderanawo nedzimwe nyika hombe hombe vana America vane vanhu vaviriwo vari mufinal imomo. Nesuwo Zimbabwe tiri kuwanikwa tine vanhu vaviri vari mufinal. Izvi hasizi zvidiki zvaitika izvi, zvinhu zvokurukuru chaizvo, especially kuti unowana vanhu vaviri vanobva kunyika imwe chete vachisvika mufinal yecompetition.
Shuwiro yenyu ndeyei pamakwikwi anhasa?
Shure yedu vakomana vakatoibata, shure yedu yokusvika kwavasvika ikoko tinofara chaizvo nezvavakaita. Vese vanoita zvezvimasports vanonyatsoziva zvazvinoreva kuti munhu asvike mufinari yeany competition inenge ichiitika kunyanya yemaolympics aya munhu anenge arwamire chaizvo. Saka chatinoda ndechekuti vangonakidzwa vaite zvavanokwanisa ivo, vaite their very best and isusu toramba tingonamatirawo kuti hapana chinovapiringidza uye vanomhanya semamhanyiro avanogara vachiita toona kuti zvii zvinobuda muchirongwa chazvo.
Chii chamuri kushuwira wokuti ruzhinji rweZimbabwe riite muzuva ranhasi pachamhanywa muchao uyu?
Chinowanzodiwa kukurudzira. Ndinoshuwirawo kuti vese vari kumba uku vari mudzinyika dzese kwavari ukuku vakangoitawo step forward kuti inini ndiri pano ndinoitwa Mapondera, ndirikuda kukupawo chakati kuvakomana ava kana kuteam Zimbabwe. Zvinofadza chaizvo, zvinopawo vana vedu encouragement, zvinovapawo kuti chioneso chokuti zveshuwa nyika iri kudada nezvavari kuita. Honguva nezvavanowanawo zvanobva kuhurumende, zvinobva kunana Olympic, asi tinavo vanhu vanokwanisa kunge vachimira pamberi apa vachiti ava vakomana zvamaita kaizvi, tanzwa zveshuwa kuti mbirenyu yaenda kure, tanzwa zveshuwa kuti Zimbabwe iri onekera. And zvechokwadi Zimbabwe iri kutaurwa because mukatarisa ndinotarisa kunge ndisi neAmerica tine vamhanyi vaviri varimo mucompetition ye200 meters final.
Tombotarisa iro zuva ranhasi, mambovaona here, vari kunzwa sei?
Vakarelax vakomana tavaona. Umwe ndanganditogara naye pano tichiona vamwe vachimhanya, umwe ndandakagara naye tichidya breakfast. Havakarelaxa zvavo, vari prepared, vari very happy nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe kumakwikwi emaOlympics varingisai mapondera vachitaura nesu vari kuParis muFrance.
Musakangano wechirongwa cheLive Talk na 8 apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pemusangano weSADC. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana pano pachirongwa chedu.
Soku isika disenda wakufi o e indebele.